hongu sekuziva kwedu tese vamashava vakataura pachena kuti zvizvarwa zvekunze kwenyika zvisina mapepa ndoo zviri kuwanikwa zvichiparamura mhosva munyika yeSouth Africa uye zvinofanira kuti zvinge zvichidzokera kunyika dzavo dzezvipikirwa. Zvizvarwa zvekunze kwenyika zviri muno muSouth Africa zvawanikwa zvichitaura navamashava pamusoro pemashoko avo iwayo uye zvichivakurudzira kuti vange vachipindawo muvanhu vachizama kuita kuti vanhu vasaite xenophobia nekuda kwemashoko avo avakataura. Asi ivo vatsika madziro vachitaura ivo kuti izvoni hongu zvavakataura izvozvo vanongomira naizvozvo kuti zvizvarwa zvekunze kwenyika zvisina mapepa ndio izvo zviri kuwanikwa zvichipara mhosva munyika yeSouth Africa.
Tinonzwa kuti dambudziko harisi kungobata vari muSouth Africa chete, vari kuBotswana vane matambudziko avari kusanganawo nawo.
Hongu nezuro takaita musangano mukuru chaizvo muGaborone nezvizvarwa zveZimbabwe uye tikaisatawo misangano nemadzishe ekuBotswana vanove ndivo vanonyanya kutonga nyaya dzine chekuita neavo vanenge vawanika vasina mapepa. Ichokwadi vanhu vari kuwanikwa vachishungurudzwa zvikuru sakuBotswana zvekuti havakwanisi kuti kana munhu asina mapepa ange achiwana mishonga yake. Tinowanika kukurudzwa kuti kune vanhu vanenge pane zvirongwa sanenge vane utachiwana hweHIV vanenge vari pachirongwa chemaARV havakukwanisa kunge vachizoenda kunzvimbo kuzvipatara kuti vange vachinowana mishonga sekuti munyika yeBotswana hauna chaunokwanisa kuita kana uchinge usina kana bepa. Saka vanhu vari kushungurudzika zvikurusa vari kuBotswana uye kufamba chaiko chaiko kungofamba badzi kune mapurisa akawanda chaizvo avanodedza kuti vemagokora kana pachishona. Pane mapurisa akadirwa zvikurusa kuBotswana vanofamba vachibata avo vasina mapepa akakwana.